This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenye adziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kana kava tereri, tinosangana zvakare manera anhasi, uri musi wechina, nyamavhuvhu 25, 2016. Makateerera kuStudio 7, nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM, pa 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Ini ndinoti kana ukatarisa Bishop Magaya vanenge vasingaona handiti. Saka ndinoshamisika kuti munhu akadaro mungamuti akonzeresa here vanhu kuti vaite mhirizhonga.
Mapurisa nhasi asunga vatendi vemachechi vanga vachiratidzira muHarare vachiti havasi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Dr. Victor Bokari IV, vovhura Harare Agricultural Show mushure mekunge mutungamiri wenyika iyi, Dr. Ernest Bai Koroma, vakundikana kuuya. Mapato anopikisa munyika anosanganisira MDCT neZimbabwe People First anoti ari kuenderera mberi nekuratidzira mangwana achida kuti mitemo yesarudzo ivandudzwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru wechechi yeDivine Destiny nemamwe makereke vanove Bishop Anselmo Magaya nevamwe vasungwa nhasi zvichitevera kurambidzwa kwavaita kuratidzira nemapurisa. Mutoro wedu wenhau Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Mapurisa anga akatakura zvombo nhasi amukira mudhorobha reHarare maarambidza nhengo dzeZimbabwe Divine Destiny, Prayer Network of Zimbabwe, Zimbabwe Pastors Fellowship, Christian Voice neZimbabwe Christian Alliance kuratidzira kwadzanga dzichida kuita. Nhengo dzose dzemakereke aya dzanga dzichida kuratidzira dzazosara dzosvika panzvimbo yadzanga dzichifanira kusangana. Patozara mapurisa anorwisa mvonga mupopoto ayo anga achidzinga munhu wese anga achisvika panzvimbo iyi. VaMagaya nevamwe vavo vashanu vavanga vachifamba navo vasungwa pavanga voda kutanga kuratidzira panosangana migwagwa inoti Julius Nyerere naNelson Mandela, ndokubva vapinzwa mumotokari yemapurisa vakaendwa navo. Zvichakadaro, vatori venhau vaviri vanoti Obey Manaiti anoshandira bepa nhau reNewsday pamwe naRobert Tafumanei uyo anoshanda akazvimirira vasungwawo pachiitiko ichi asi vazoregedzwa mushure mechinguvana vasina mhosva yavapomerwa. Pataenda pamhepo, tangarisa taziva kuti Bishop Magaya nevamwe vavo vapomerwa mhosva ipi. Mutauriri wemapurisa, Senior Assistant Commissioner Cherry Charamba, vati havakwanise kutaura nezvenyaya iyi vachiti vanga vasati vaziva zvaitika. Zvichakadai, mapato anopikisa hurumende ashora kusungwa kwaitwa Bishop Magaya nevamwe vavo achiti kuratidzira haisi mhosva pasi pebumbiro idzva remitemo yenyika. Mutauriri wamai Joyce Mujuru vebato reZimbabwe People First vaJelus Mawarire vati kusungwa kwavaMagaya nevamwe vavo kutyora kodzero dzevedzisvondo.
Ini ndinoti kana ukatarisa Bishop Magaya vanenge vasingaona handiti. Saka ndinoshamisika kuti munhu akadaro mungamuti akonzeresa here vanhu kuti vaite mhirizhonga. Zve hurumende yedu inofanira kuva kwatingati kuchirungu sensitive kuma special groups evanhu. Zveshuwa kana muchiti vanhu vari kurarama nezvibika mupinyi zvakaita sokusaona zvakaita Bishop Anselmo Magaya movashungurudza nekuda kuti munhu ada kuratidzira. Ndinoona sokuti ipapo kana tikatarisa hungava hutsinye hwakutodarika hutsinye hwaSatani. Zvokuti Satani paari hwakutogumbuka kuti ah, pane vamwana Satani vadarika isusu.
Mashoko avamawarire atsinirwa nemunyori mukuru muMDCT vaDouglas Muonzora.
Bishop Magaya avaoni vari blind. Asi munhu ane njere zvikuru, saka vanga vachitungamira vamwe vavo vezvisvondo vachiita demonstration yavo. Mutemo wedu weZimbabwe unoti iwo kana vari vedzisvondo vanoda kuratidzira havana need yekuenda kumapurisa. Asi tinoona kuti bishopi vasungwa, vamwe vacho vedzisvondo, vamwe vanga vachirohwa, vamwe vanga vachishungurudzwa. Izvi zvinopangidza kuti hurumende iyi yagumirwa.
Vamagaya nevamwe vavo vanga vachida kuratidzira vachiti havazi kufara nemamiriro akaita zvinhu munyika, vachitiwo vachakurudzira nhengo dzeparamende kuti dzivhote kuti dzibvise mutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe pachigaro, kana kuti impeachment, kana vaMugabe vasiri kuda kutanga nhaurirano nemapoko akasiyana-siyana kuti paedzwe kutsvaga nzira dzekugadzirisa matambudziko akatarisana nenyika. Mapato anopikisa ari kushorawo kurohwa kwakaitwa vanhu vakawanda nemapurisa, pamwe nekusungwa kwevanhu makumi mashanu nevapfumbamwe vari kufungidzirwa kuti inhengo dzeMDC. Vanhu ava avo vakasungwa mukuratidzira kwevechidiki veMDC Youth Assembly nezuro vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro, Nyamafufu 29, Studio 7 inenge isatefenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotefenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa, Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, kotiwe mugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitefenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, icho chawedzerwa nguva yekutefenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitefenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotefenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Mapato anopikisa ari mubatanidzwa unozivikanwa nekuti National Electoral Reform Agenda kana kuti NERA anoti ari kuzoenderera mberi nekuratidzira mangwana kuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ivandudze mitemo yesarudzo kunyangwe mapurisa ari kuti mushure mekuungana vasapinda mukati meguta. Mutoro wedu wenhau Ivan Chifera anotipa nyaya inotevera.
Vanokokera mabasa enera vaDidmus Mutasa vebato reZimbabwe People First vaudza vatori venhau muHarare nhasi kuti vari kutarisira vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi mashanu kuti vange vachiratidzira. Vapikawo kuti hapana kudududza pakuratidzira uku. Asi kunyange hazvo vasina kurambidza mapato aya kuti aratidzire, mukuru wemapurisa muHarare Central District Chief Superintendent Newbert Saunyama vayambira mapato aya kuti asapinde muguta sezvo vanhu vanenge vakawandisa. VaSaunyama vatiwo mapato aya akasununguka zvavo kuenda ne Arurawo renyunyuto kuZEC ine mahofisi ari nechekunze kweguta. Vanhu ava vachatanga vaungana pedyo neRainbow Towers panozivikanwa kuti Freedom Square nevamwe. VaMutasa vati tsamba yemapurisa haina kujeka uye vaenda kumatare edzimhosva kuti mapurisa asazopindira mukuratidzira uku.
Pari zvino hasati vatipa mvumo, asi tinokarira kuti masure mezviri kuitwa nhasi pane mangwana vanenge vari kubvuma pamusoro pekuti ndo maitikiro emapurisa vanongomanikidzwa nemakoti kuti vaite zvinhu zvavanenge vakafanirwa kuita.
Nekuda kwa izvozvo vamutasa vati veruzhinji vanofanira kupinda mumugwagwa mangwana vakawanda kuti nyika ikwanise kuita sarudzo dzakachena.
Vanhu vese vemuno muHarare nevamwe vanobva kunze vanofanirwa kuuya pamusana pekuti zvatiri kuita handizvido zvemapolitical parties asi zvido zvinozopa vanhu rusununguko.
Sachigaro wekomiti inoona nezvemutemo munera vaDouglas Monzora vati zvinoshamisa kuti mapurisa anoramidza mapata anopikisa kuratidzira mukati medhorobha asi akabvumidza bato reZANU PF kuita 1 million men march mukati meguta rimwe rongova pfupi yapfuura. Vamutasa vati osangano reSouthern African Development Community rinofanira kutsigira vanhu vemuZimbabwe kuti nyika ive nesarudzo dzakachena vakati matambudziko ari munyika ese anokonzerwa nekuti nyika aiite sarudzo dzakachena. Mapata anopikisa munyika haasi kufara nemashandiro ekomishen yeZEC uye anoti haisi kuita basa rayo nemazvo uye inenge inoshanda ichirerekera kubato riri kutonga reZANU PF. Sachigaro weZEC amai Rita Makarau vaudza Studio 7 kuti vari kuBotswana uye vanokwanisa kutaura nesu mangwana. Hatina kukwanisa kubata mutauri weZANU PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi ravo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chipera.
Tine chiziviso chakakosha pamusoro pekushanduka kwechirongwa chedu. Kubva nemusi wemuvhuro Nyamavhuvhu 29, Studio 7 inenge isatepfenyura mururimi rwechirungu. Asi zvakadaro, nhau dzechirungu dzichange dzotepfenyurwa pazvirongwa zveVOA English to Africa, Africa News Tonight, kubva muvhuro kusvika chishanu, kwotiwe mugovera nesvondo pachirongwa cheNightline Africa. Studio 7 icharamba ichitepfenyura nechirungu chirongwa cheLive Talk, icho chawedzerwa nguva yekutepfenyura kuenda paawa imwe chete. Munokwanisawo kuramba muchiwana nhau dzezviri kuitika muZimbabwe pawebhusaiti yedu. Ticharamba tichitepfenyura nechishona nendevele kubva muvhuro kusvika chishanu, pamwe nemugovera nesvondo apo tawedzerawo nguva yechirongwa kuenda pamaminitsi makumi matatu. Kuti munzwe nguva dzatinotepfenyura pamwe nemasaisai amunotibata, endai pawebhusaiti yedu inoti www.voashona.com. Musangano weCongress webato reZapu wekusarudza vatungamiri webato vatsva watanga muBulawayo nhasi. Vamwe vatungamiri vemapato anopikisa vanga vari pamusangano uyu pamwe nevatsigiri vebato vachiti zvakakosha kuti mapato anopikisa munyika abatane kuti akwanise kubvisa bato reZANU PF pakutungamira nyika. Mutoro wedu wenhau Taura Ishava anotipa nyaya inotevera.
Musangano uyu watanga nguva dzemangwanani, vatsigiri vebato iri vachiratidza kufara nechiitiko ichi. Uyu musangano wechipiri kubvira pakamutsurudzwa bato reZapu mugore ra2008. Musangano wekutanga wekusarudza vatungamiri vebato iri wakaitwa muna 2010 uye musangano wanhasi wazoitwa muchure megore sezvo bato iri rakatadza kuita musangano uyu gore rakapera nekuda kwekushaya mari. Vamwe vatsigiri vebato iri vange vari pamusangano uyu vaudza Studio 7 kuti vanotarisira kuti vatungamiri vachasarudzwa vachaita urongwa hwemushandira pamwe nemamwe mapato anopikisa. Vati vanotarisirawo kuti bato iri richabatsira kuti kuendeswa kwemasimba kumatunhu kuri mubumbiro remitemo yenyika kuzadzikiswe. Mumwe wevatsigiri ava ndevamwe vangozvidoma nezita rekuti Ambuya Kapuya vekuchitungwiza. Ava vati vanotarisira kuti bato reZapu richabatana nevamwe mukuedza kubvisa bato reZANU PF muutongi vachiti kutadza kutungamira nyika kwebato iri ndiko kuri kuita kuti veruzhinji vaomerwe neupenyu.
Ngavave vatungamiriri vane rudo kuvanhu vachabatana nevamwe vasingasarudze kuti uyu mundevere mushona mubrandaya vagobatana nemamwe mapatisi nokuti hondo yatiri kurwira ndeyekubisa ZANU.
Mashoko aya atsinirwawo navaGifford Spanda, mutauriri wesangano reIbejulika Zulu, avo vange varipowo pamusangano uyu. Vasvanda vati vanotarisira kuti vatsigiri vebato rezapu vachapa vatungamiri vavo rutsigiro rwose kuti vabatane nemamwe mapato anopikisa mukuedza kuburitsa nyika mumatambudziko airi.
Tofunga kuti after this congress maleaders achasarudzwa pano vachagona kuenda ikoko kunogadzirisa. Especially issues of devolution, issues to do with governance and human rights.
Vatungamiri vemapato anopikisa ari pasi pemubatanidzwa unozikanwa kunzi code kusanganisira vasimba makoni vaWelshman Nube pamwe navaGolden Moyo vange varipo pakutanga kwemusangano uyu. Mumashoko avo esimbiso vamakoni avo vanove mutungamiri wecode pari zvino vati bato rezapu rine nhoroondo yakajeka sebato rekutanga kurwira rusununguko rwevanhu munyika. Vatiwo kuuya kwavaita pamusangano wezapu uyu mucherechedzo weshuviro yavo yekuti mapato anopikisa ashande pamwe chete mukugadzirisa nyika.
Matambudziko pachawo haasiriwo ari kunetsa. Chinetswa chikuru ndechevanhu vari kutadza kutungamira. Saka nobasa guru ratakatarisana naro kuti tive neutungamiri unoshandira vanhu. Titambire kuti chinangwa chekuva mutungamiri kushandira vanhu.
Sarudzo dzemutungamiri webato iri pamwe nezvimwe zvigaro dzinotarisirwa kuitwa mangwana. Vadhumiso Dhavengwa vakamutsurudza bato iri vachitsutsumwa nekusabatwa zvakanaka kwenhengo dzezapu mumubatanidzwa wavo nezanu PF ndivo mutungamiri webato iri pari zvino. Hapana ati anyatsobuda pachena kuti achakwikwidza vaDhavengwa, asi vanoziva zviri kuitika vanoti munyori mukuru webato iri vaRalph Mguni avo vanogara kuUnited Kingdom vari kudawo chigaro cheutungamiri. Musangano uyu unotarisirwa kupera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taura Ishava.
Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Dr. Victor Bokari IV, vavhura Harare Agricultural Show mushure mekunge mutungamiri wenyika yavo Dr. Ernest Bai Koroma vakundikana kuuya kuZimbabwe sezvanga zvamboziviswa. Dr. Four vavhura show iyi vachiperekedzwa nemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Mutevedzeri wemutungamiri wenyika yeSierra Leone ati anoda kusimbaradza hukama pakati penyika mbiri idzi uye ari rumbidza zvikuru vaMugabe semutungamiri akashinga zvikuru mukurwira nyika yake. VaMugabe vati vafadzwa nezvirimwa zvavaona kugungano regore rino. Mukuzeya nyaya yekusauya kwemutungamiri wenyika yeSierra Leone, Blessing Zulu Studio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda neCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge akavabvunza kuti kusauya uku kune zvakunoreva here pakudyidzana kweZimbabwe neSierra Leone.
Amusiyano nenge uchitovapo nekuti mukange mambotaura imi muchiti mutungamiriri ndiye achauya. Zvinofanana nekuti mukapakaitwa yainonzi state visit yekuti kunenge kwakokwawo mutungamiri weimwe nyika. Zvinokobva kwazonzi aiwa mutungamiriri haana kuuya kwazokwanisa kuuya mutevedzeri. Zvinotori nemusiyano nekuti chiremerera nezvimwe zvese zvine zviri pepa pazvinenge zvisisipo. Izvi kana zvakavakoshera vaine ushamwari hwavo navaMugabe watinoziva vanochimboratidza mumakore esaya. Chichazovakonewesa kuti vauye kuzenge achivhura musangano unoonekwa nenyika yeZimbabwe nayo vaMugabe sekuti musangano kana chiitiko chakakosha chose cheHarare Agricultural Show.
Tichitarisawo iyo mashow aya anoita nezvekurima, tichitarisa mambiriro akaita zvinhu munyika, mungati zvichiri zvakakosha here?
Mukatofunza vana vanova ndivo vanenge vakatonyanya kunge variko kuvanhu vanenge vachitenderera nekuona zvavo. Mukavabvunza chaiko vanotokudzai kuti nyaya yavanenge vafambira haisi nyaya yekuti vada kuona kuti akarima nhanga guru kudaridza mamwe wose ndiani, une mombe yakakura kudaridza dzimwe dzose ndiani. Izvozvo zviri kure nawo. Vanenge vachitotamba zvavo zvavanotamba ipapo vachiona zvimwe zvinoitika, vanenge vachiitawo magitari nezvimwe zvakadaro. Munobva machizoenda muchipfuurira muchitarisa kuti kuvanhu vakuru vanotoenda kuchaiko chaiko. Nyaya iripo iri pachena, nyaya yekuti zvekurima izvizvi hazvisisirizvo zviri pamusoro-soro chaizvo chaizvo penyaya yekufambiswa kwoupfumi.
Avanga vari nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachishanda nesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vachitaura parunare muJohannesburg, South Africa naBlessing Zulu Studio 7. Kunyange hazvo kugadzwa kwava Nelson Chamisa veMDCT semumwe vevatevedzeri vemutungamiri webato iri navamogenitsvangirai kwakakonzera mutauro. VaChamisa vanoti hazvina kuvadzikisira sezvo zvakaitwa pamutemo webato ravo. VaChamisa navaElias Mudzuri vakagadzwa sevatevedzeri wavatsvangirai vachitarisirwa kubatsira muzvaritokozani kupe avagara vaine chigaro ichi. Vamwe vatsigiri vebato iri vanonzi havana kufara nechiitiko ichi, asi vamwewo vachiti zvakakosha sezvo zvichisimbisa utungamiri webato iri mutarisiro yesarudzo dzichauya dza2018. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 navaChamisa.
Ko huru dzaingagumbuka here kuti wawana chipani chakakura? Mombe dzikawedzerwa dzinoshanda muunda kaunofanira kufara kana uri murimi mukuru, nekuti zvakura ndima yareruka uye kukohwa kwakuita nani, nekuti hapana pari kunzi panotariswa kunzi uyu murefu, uyu mupfupi, uyu ndiyazeta zvakati. Kubatsirana ka kuturika denga hubatsirana, kurima hubatsirana. Nhimbe inoda vanhu vakawanda ndokuti tinge tichibata ndima zvakanaka. Saka hai tinoziziva kuti kune vamwe vanokuda kutaura zvakawanda, asi munoziziva kuti muti unonaka unoonekwa nemasvisvinwa, muchero unonaka une masvisvinwa eshiri neshiri dzakawanda, uyu muchero unonaka kaMDC uyu. Saka vanhu vanogona kutaura zvakawanda, asi zvese zvakaitwa zviri pamutemo, bumbiro remutemo rakatevedzwa, vanhu vakasarudza zvakadai, masimba akapuhwa kuti zviitwe zvakadai neNational Council nematare ese kumaprovinsi, zvikava zvinofadza musangano. Ive zvino mukatarisa musangano wedu iheki heki uri kufamba, vanhu vane mufaro mukuru, vanhu vese vane tariro yokuti zvinhu zvedu zvinoita zvakanaka. Saka hai tinoziziva kuti pangava nemashoko makata kaanoshora matero, munoziziva zvinenge zvarema kureva kuti pane zvichatapira. Saka takatarisana neizvozvo tichiziva kuti mashoko angauya kotoagamuchira ka ndoo kutungamirira ka, nokuti hapana chigaro chisina mashoko. Mashoko anotowanikwa, asi hazvirevi chigaro chowondomoka nekuda kwemashoko. Mashoko ndeekuvaka, mashoko ndeekutsiura, tinoagamuchira.
Pane zvamuchaunza here zvidzva? Takatarisa kusarudzo ya 2018 semi vechidiki kudai vapinda pachigaro chepamusoro ichi.
Ko kune mutsvairo here? Mutsva ungatadza kutsvaira tsvina inenge iri kuseri kwemusuo? Ndoka kuona kuti pauya mutsvairo mutsva kana kuti pauya guyo idzva rinonge risingachamhazhi karinotowedzera kubata basa. Ndopa muri kuona ka kana kuri kumusha unonzi mutswi uri kutswa muduri, zvinhu zvinobva zvaita zvakanaka kuti mupunga unge wakatsetseka. Naizvozvo basa rataakuuyawo naro sevechidiki nderekuti ndezvipi zvotoita kuti tinyorese vechidiki kuvhota mumaruva, munhu wese azive kuti ikodzero, itsika, isungiro yewechidiki wese kunge achivhota achinge ari anoshangazhika munyaya dzematongerwo enyika. Uyewo tichiona kuti mavhota abirwi mumaruva, vabereki havavhundusirwi mumaruva, masabhuku havavhundusirwi mumaruva, madzisha havavhundusirwi mumaruva, uyewo vanhu havatsvetwi mumaruva vachiita mabhesi ekuda kuparadza vakuru nevabereki. Mabhesi angateitwa ndee mufaro chete okupururudza nokutambira Zimbabwe itsva yatirikuda kuti iuye, nokuti chikurukuru ndechekuti ndezvipi zvinoitwa nevechidiki kuti vasumudze nyika, vave vana mbuya nyamukuta vachatambira kuzvarwa kweZimbabwe itsva, vachatambura kutumburwa kwenhumbu yeZimbabwe itsva. Kwandinodaira kuti kuri pedyo pedyo unozviona nezviitiko zviri muitika munyika kuti zviri pachena kuti Zimbabwe itsva yakuuya, asi munoziziva ka kuti makata anoshora matero. Kana takuda kunoti konoidza kudaiwo mindo ndopainowanda, nokuti zvinhu zvese zvakuda kuita zvakanaka.
Vanga vari mumwe vatevedzeri wemutungamiri webato reMDCT vaNelson Chamisa vachitaura naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7 vari muHarare. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kutungamira bato remaRepublicans musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vave kushandura pfungwa dzavo panyaya yekubvisa nechisimba vose vakapotera muAmerica vasina magwaro, vachinji vavo vachibva kuMexico. Nasi tiri kutarisa nezvekuratidzira kuri kuitika munyika mumazuva ano, uye chisimba chinonzi nevamwe chiri kushandiswa nemapurisa mukudzimura pamwe nekuparadza vanenge vachiratidzira. mukukurukura nezvenyaya iyi tabata mutauriri webato reMDCT Vaobet Gutu pamwe nenhengo yeparamende vachimirira Pelandaba Mupopoma vaJoseph Chuma vari vebato reZANU PF. Ngatitangei kunzwa kubva kuna vaGutu.
Section 59 yebumbiro remutemo wenyika unova ndiwo supreme law yenyika yedu yechipikirwa yeZimbabwe inotipa mukana wokuti kana pane zvatinoda kutaridzira tinotaridzira murunyararo tichiita mademonstration ndo zvatakaita musi wa 14 April tingangoti ndo musi wavhura chapter yemademo. Mama akazoteera osa akateera nokuti vanhu vanga vapuwa zvivindi kutanga musi wa 14 April MDC yataridza iyo kuti ndo chibaba chacho.
Honorable Chuma, nyaya yekuratidzira iyi iri kungoitwa munyika muri kuionawo seimi, mungati here ndo nzira ingange ichitambirika yekuti vanhu vasvitse zvichemo zvavo?
Hapana chakashata nekuita chinhu chakadaro, asi zvatakuona zvichiitika muno muZimbabwe handizvoba zvinotaugwa neconstitution yeZimbabwe, and handizvo zvinogadhirisa chinhu chinove chakashata munyika yedu yeZimbabwe. Nezvino takaona vanhu vakazodaidza ivo vakati mayouth MDC vakasimuka vakatanga kupisa zvimotikari vakatinopaza supermarket inonzi Shoppies vakaluta imomo mukati. Saka ini ndazvibvunza saJoseph Chuma kuti ichocho chinhu chaitika icho zvichiri demonstration here kana kuti taanyika ine matags vanhu vanofunga uori vanofunga kutopaza kupisa zvinhu zvevanhu zvinogadzirisa chii izvozvo?
VaGutu, hapana inofurira irere kana kukumira imwe.
Ndoda kuti Comrade Juma vanzwisise kuti zvakaitika nezuro zvavanotaura zvokupiswa kwakaitwa mota nekupaza kwakaita zvitoro kana chitoro, vakapaza havasi vanhu kana kuti vana veMDC. Tinozviziva tose kuti kune nyanya kana ndururani dziya dzinoti kana paunganwa ndururani kunyanyanya dzinobva kubato reZANU nedzimwe dzinenge dzatumwa neveCIO dzinotongomirira kuti paite demonstration. Kana paitwa demonstration nokuti ivo vanenge vari nyanya kana kuti marapatsetsetse voda kukanganisa mademonstration anenge ari pamutemo ari murunyararo, vanhu vakapisa dzimota nezuro nokupaza zvitoro matsotsi umbo hwatinawo hunoti matsotsi awo avakatotumwa neZANU vanetenge vari vanhu veZANU havasiri vanhu veMDC.
Ndikubatei muromo ipapo vaGutu, nditi kana bato renyu rakakwanisa kucherechedza kuti vanhu vakupazava vanhu vatumwa neZANU PF kana nevasori, makadii kubva mangotora matanho mobata vanhu vamaiendesa kumapurisa pane kuti musvibiswe zita renyu sebato reMDC?
Tingati pane kusvibisa kwebato reMDC kwakaitwa jonga nokuti ndururanidzi zvokutaura kwandaita indururanidzi dzinenge dzatobva kuZANU vanotori vanhu veZANU matagi veZANU. Zvino isu hatina tingangotiyo mainstruments ecoation kana zvakafanana nekuti zvinhu zvakafanana nemahandikafu nemabaton stick uyezve kana futi chadzo dzokuti vanhu vanenge vachiita unyanya hwakadaro vanhu vatova vapanduka imhandu kuti isuwo zvedu semaordinary civilians vasina simba rechipurisa vasina coercive power yechipurisa tisunge vanhu vakadaro hatikwanisi. Asi mukavhunza ivo vanhu veZANU kunyanyanya nemapurisa vanotoziva kuti ndururani idzi ndedzeZANU, ndururani idzi dzatumwa neCIO havasiri vana veMDC.
Vachuma, pindai tinzwe.
vaGutu pana apa vari kungohwanda because chokwadi chiripo ndechokuti patanga demonstration mapikicha abuda tazviona kwanga kwakatozara vanhu vakatofeka rigaria yeMDC.
vaGutu, ramangwana nenyaya dzekuratidzira tichiona kuti vamwe vari kuti hazvina zvazviri kuburitsa.
Kukwira gomo husendemara.
Ndinoziva kuti vaChuma vangangoda kupindura.
Ndingada kupedzisira nekuti chinhu chikurusa ndechekuti ngatitarisei Zimbabwe yedu. Tine spiriti yokuti inyika yedu and ndiyo the only country that we have. Hatimbova taita imwe nyika futi yechitu.
Manzwa kunhengo yeZANU PF vaJoseph Chuma, manzwa kubva kumutauriri weMDCT vaObet Gutu. Vateri musakanganwa kuti chirongwa chedu cheLive Talk nasi na 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yekubatwa chibaro kwemadzimai pachirongwa cheRound Table. Semazuva ose anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.